Pisarema 15. Rwiyo rwa Davidi. Haiwa Jehovha, ndiani angava muenzi mutende renyu? Ndiani angagara mugomo renyu dzvene? Uya ari kufamba asina mhosva, achiita zvakarurama, uye achitaura chokwadi mumwoyo make. Haashandisi rurimi rwake kusvibisa zita remumwe. Haaitire muvakidzani wake zvakaipa, uye haarevi shamwari dzake. Anoramba munhu wese anoshoreka, asi anokudza vaya vanotya Jehovha. Haadzokeri shure pane zvaanenge avimbisa, kunyange kana zvisina kumunakira. Haakweretesi mari yake achida kudzorerwa yabereka, uye haagamuchiri chioko muhomwe kuti apomere munhu asina mhosva. Munhu wese anoita zvinhu izvi haazombozununguswi.